Last week, mwen yon kan nga wache pa kubas. Do vanda wafone ra. Wati kon mwen mori se. Wati, dungon zwa kon net. Do vanda zwa wafone ra the next day. Wati kon mwen makon zwa se. Do vanda zwa nasis wango kote mama wango akarara zwa rose. She never does that. Andagambo wono wache baro. Dopa shanti vane fever, vane temperature, but warungonzwa kuneta. Then the next day yakauya. Shanti mai vachirwa kungonzwa kuneta, but now havasi kugona kumwa mvura, havasi kugona kudya. Dopa tambomira mira few hours, dopa tati gatifonerero ambulance. Iyo yauzovatora. Ambulance yakayauzovatora. Dopa pafika muhospitala kuti matara. Nova tells one name and doctors that they have coronavirus. Chingonza avarungonzwa kuneta tavaisa pa drip but matests ari kubuda ari havasi too severe. Ndova think second day ndova shanzi vatanga kukosora havasi kugona kufema vaiswa pa ventilator. But because hapana treatment ne coronavirus, only thing zvavanogona kuita madokta is kuiswa pa ventilator. Saka isusu tangata kutomira tichiti okay. So we just have to wait a few days until my lungs are healing. And then can I heal? I watch a biscuit for ventilator and watch a yakumba. No, but quite the next day, she didn't see a machine for ventilator, trombotin, my lungs are healing, no, but that's a phone error later in the afternoon because she sent in my wash. Ndova shanti nesa nga enda kunovatora my blood samples. And whilst taking my blood samples, I managed to tick. Suddenly, you know, she was gone. Her BP and the oxygen levels are going to drop and ndova vashai.
Mai vaita basare, uyese, imi muno fundidzira kuti chirwere ichi vangange vakachiwana kupi.
Zvinooma kunyatsotaura kuti vakachiona kupi. But tinofunga kuti vakachiona kuchibasa nekuti kubasa kwavo vanga vari nesi. And vanga vachibatana nevanhu vakawanda vanorwara. Vanga vasina protective gear, magloves kana chii vari kubasa. Vanogona vakachibata ikoko.